Vamnangagwa vatora mhiko yekutungamirira nyika pamberi pemukuru wevatongi Chief Justice Luke Malava pachiitiko chaitirwa munhandare National Sports Stadium muno muHarare nhasi.
I Emerson Dambudzo Mnangagwa.
Ini Emerson Dambudzo Mnangagwa ndinopika kuti semutungamiri weZimbabwe ndichavimbika kuZimbabwe uye ndichachengetedza bumiro remutemo pamwe neimwe mitemo yose yeZimbabwe. Ndichasimbaradza zvakanakira nyika ndikudzivirira zvose zvinoda kukanganisa Zimbabwe. Ndichachengetedza kodzero dzevanhu vemuZimbabwe uye ndichaita basa rangu nesimba rose neruzivo rwangu nekugona kwangu kwese. Saka Mwari ngaandibatsire.
Help me God.
Vachiturawo mashoko mushure mekugadzwa kwavaitwa vamunangagwa vatenda veruzhinji nekuvavhotera musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru vakati zvesarudzo zvakapfuura yave nguva yekushanda zvakasimba kusimudzira upfumi hwenyika, kuwanisa veruzhinji mabasa, kudyidzana nedzimwe nyika pamwe nekuedza kupedza dambudziko rokushayikwa kwemari mumabhanga. Vaenderera mberi vachiti hurumende yavo ichashanda zvakasimba kuedza kurwisana neuori mukati memakore mashanu ari kutevera. Vachiti vese vachawanikwa vachiita zveuori vachasungwa.
As your president, I pledge to act fairly and impartially without fear or favor. As a president,
semutungamiri wenyu wenyika ndinokuvimbisai kuti ndichaita zvinhu mune zvakaenzana uye pasina rusarura, pasina kutya kana kusarura semutungamiri wezvizvarwa zvose zveZimbabwe. Ndiri mutungamiri wenyika anoteerera uye mushandi wevanhu. Avo vachange vari muzvigaro chero pane chipi zvacho chigaro pasi pehurumende yangu vanosungirwa kushandira veruzhinji mukuita basa ravo.
Vamunangagwa vati vatambirawo tsamba yabva kune vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe yekuvakorokotedza pakugadzwa kwavo, iyo yanzi yavo yaine mwanasikana wavaMugabe, amai Bona Chikore Mugabe. Mutsamba iyi iyo yaverengwa navamunangagwa vaMugabe vati vakundikana kuvepo pachiitiko chanhasi sezvo mudzimai wavo amai Grace Mugabe vari kuSingapore kwavari kurapwa sezvo vachinzi vari kurwara zvichitevera kuramba kuri kuita mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Kukunda kwakaita vamunangagwa munyora anoona nezvemitemo mubato reZANU-PF vapowo mangwana vati havasi kushushikana nekusauya kwavachamisa nebato ravo pakugadzwa kwaitwa vamunangagwa. Vamangwana vatiwo kunyange MDC Alliance yakakwidza nyaya yekusatambira zvakabuda musarudzo kukomishen inoona nezvekodzero dzevanhu musangano reAfrican Union yeAfrican Commission on People's Rights, hapana chichachinja vachiti Zimbabwe yenyika yakazvimirira ine mitemo yayo inofanira kutevedzwa.
Vanofanira kudzidza kushambira zvabva kuvanhu. Vanhu vakavhotera vamunangagwa. Kana vaidiwa navanhu vaida vakaona mavhoti akawanda kudarika vamunangagwa, asi vanhu vakavhotera vamunangagwa. Saka Chamisa mwana wedu toda kumukurumbira kuti azive kuti kana ukapinda musarudzo unogona kuhwina kana kudyiwa. In this case akadyiwa, ngaatambire izvozvo, nyika yedu iendere mberi. Vakaenda kudenga kuna Mwari kunomuudza izvozvo. Zimbabwe is not a province of South Africa, it's a sovereign state, ine mitemo yayo inoda kutevedzwa.
Vamunangagwa vavimbisawo kuti vachaomba komisheni ichaongorora nyaya yekupfurwa kwakaitwa vanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu nevanofungidzirwa kuti mauto. Vamwe vevanhu ava vairatidzira asi vamwe vakangobatanidzirwa. Zvichakadai gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vati zvaida kuitwa navachamisa zvekukonzeresa kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ivhure dura remashoko ezvakashandiswa musarudzo kana kuti sevha zvaive kunze kwemitemo. Nokudaro vati vachamisa vanofanira kutambira kukundwa kwavakaitwa navamunangagwa.
Zvavanga vakuda kuita kuti vanovhura sefa hazvisi provided for nemutemo wavaifanira kunge vachiziva kubva pavakatanga nyaya yavo. Saka hameno kuti sei vachamisa vaida kuti Chief Justice vatyore mutemo vavati vaende kunovhura sefa ivo vasina kumbogara vange vaita data application vasati vaunza application yavo kukoti.
Vachamisa vakaudza vatori venhau nezuro kuti vane humbo hwekuti vakabirirwa musarudzo uye vanoti ndivo vakakunda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru.
Zvakabuda musarudzo ndezvekuti takahwina sarudzo, ende tinotenda vagari vemuzimbabwe zvizvarwa zvemuzimbabwe nekuvhota zvakanaka zvakadai tine urombo sikuru nekuti kuvhota kwavakaita kwakazowana kwakumbunyikidzwa kana kubirwa ndosaka muchiona takaita mangange kana kuti gakava navakataura nyaya dzesarudzo mai chigumba nevakataura nyaya dzesarudzo vekudare guru rezvebumbiro remutemo constitutional court tinopokana nazvo pakuti isu chero tichiremekedza dare asi tinotadza kuwirirana nezvakabuda mudare ikodzero dzedu sevagari ikodzero dzedu sevatungamiriri vebato rakavhoterwa rinofanira kunge riri hurumende kuti taure mashoko akadai kuti hongu dare rinoremekedzwa asi hatiwirirani kana kuti tinopokana nezvakabuda imomo nyaya yekuti vanhu vakavhotera papi haishandurwe nedare inobva kudare revanhu dare reruzhinji dare iroro takahwina dare iroro vanhu vakataura kuti anofanira kunge achitungamira ndiyeni zvido zvavo ndezvipi ndo zvatinoona zviri zvido zvakakandwa panze kana kuti zvakaitwa musengabere hatichaoni zvido izvozvo zvavakuremekedzwa mumatare ndosaka tatakaenda kumatare
pakugadzwa kwavamunangagwa nhasi panga paine vatungamiriri vedzimwe nyika vanosanganisira vapaul kagame vekurwanda vanove zvakare mutungamiriri wesangano reafrican union mutungamiriri wesouth africa vasirio ramaposa mutungamiriri wedrc vajoseph kabila mutungamiriri wezambia vaedgar lungu mutungamiriri wehurumende yelisoto vathomas tavane mutungamiriri webotswana vamokwetsi masisi nevamwe vamiriri vedzimwe nyika dzekumavirira vaimbova mutungamiriri webotswana vaian kama havana kuuya panga pachigadzwa vamunangagwa kunyange hazvo vakange vakakokwa kunyange hazvo vachamisa vasina kuya pakugadzwa kwavamunangagwa mutungamiriri werimwe boka remdct muzvare tokozani kupe neutungamiriri hwebato ravo vanga varipowo pachiitiko ichi mumwe anga aripowo ndiva james maridhadhi avo vaiva nhengo yemdct yavachamisa yaimirira mabhuku muparamende sarudzo dzemusi wa30 chikunguru dzisati dzaitwa kugadzwa kwaitwa vamunangagwa nhasi semutungamiri wenyika kunoreva kuti ndivo vave mutungamiri wenyika wechipiri akasarudzwa neveruzhinji ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.